Yeah, Team Buru, how are you? I hope you're doing well. Please, ndino kumbira kuti don't be discouraged. Ndofana kukudza ise vanhu vandashanda nawo kuti I've conceded defeat, ndabvuma defeat. Ndiko ndorongwa waMwari. Ndozvaidawo. Inini hapana kana chandinoshushikana nacho, I want you to know that. But mangwana tichasangana. As a people, nas in fact tosangana as a people kuma 89 tokurukura zvese and toita way forward tichatendana zvakanaka asi for now ndoda kutendai basa rese ramakabata chero inini dendaizivaa kuti ndaijiwa andaimbo contest election ndandine hope yekuti ndaipedzisa basa randakatanga munoton but zvisinei ndizvo zvacho zvaitika and we'll meet tomorrow so don't lose hope please thank you.